apa pavakanzi vaise yatinoti agent application kuconstitutional court vakanga vasina kuzoisa agent application zvakazototora constitutional court kuti vadeedzwe kuti nyaya iyi inzi inyaya inofanira kuitwa chimbi chimbi saka isusu hatigutikana nazvo uyezve zvavakataurayo vachinamasa vakanzi vanoite application iyi vakamirira hurumende yese asi vakasvika kucourt vaakuzvidza vatsvangirai vaakuzvidza vanxube vaakuita senge vomhangarira vatsvangirai izvi handizvo zvazvakatarwa nesadhaki handizvo zvazvawiriranwa kucabinet
vamasimirembwa pindai tinzwa hanzi vachinamasa varenge vari kuita zanondega
kwete vachinamasa vari kutaura chokwadi sadhaki ndiyo yakati indai mundokumbira nguva saka vachinamasa vari kuinda semutumwa wesadhaki havangaimbizve semutumwa wamugabe vamugabe vakatokomplya kare neorder vakatoisa date renomination vakaisa date remaelection saka vanodzoka kukoti vachiti kuti ndatumwa nesadhaki aiwa vachinamasa vakaita zvakanaka kuti ndauya pano ndakamirira vasadhaki ndakamirira vanxube ndo vasiri kufara imi veconstitutional court munoti chinhu chatinoda kuti tizive vana vezimbabwe ndechekuti paramendi iyi yasarirwa ne11 days kuti ipere haichiko asi tiri kuona vamwe vachingoda kuti tingoenderera mberi tichitaura nyaya dzemareform avakatadza kuita kumakore mana apfuura osaya ngatiremekedzei matare edu ngatiendei kukundo kumaelections musi wa31 maextensions ari kutaurwa aya kusvika musi wa14 August haachakwanisika kwasara 11 days vamonzora vari mp kubva midnight musi wa29 vanenge vasisiri mp
vamonzora pindurai tinzwi hanzi vanenge vakunda musarudzo ndo voita kazvamuri kutaura izvo
isu semdc tinoda maelections tinoda maelections chop chop asi tinoda sarudzo dzakachena sarudzo dzokuti vana vezimbabwe vanovhota murunyararo vasingachisidzirwi vasingapondwi vasingaitwi mashort sleeve nemalong sleeve vasingaendese kumabhesi asi regaditi kuna vamasimirembwa vari kuti vamonzora vasarirwa ne11 days ini ndasarirwa ne11 days plus 5 years dzandiri kuhwina pamaelections kana mati 31 kana mati 14 handina basa kuti matirini asi ini kunyanga north ndiri kudzoka ndiri kudzvambura wezano achauya ikoko
vamasimirembwa pindaitidzo
aiwa munun'una wangu wodzora unokwanisa kuhwina kana kudyiwa chatiri kutaura pamutemo ndechekuti come 29 June you are no longer a member of parliament mareforms maamendments anoitwa kumurawo anoitwa neparliament haaitwi neexecutive ndo zvatiri kurambazve kuti simba rose riite concentrate in the executive
vamonzora munoona here midare richikwanisa kuti riendese mberi idzo nyaya dzesarudzo idzi
hongu zvinokwanisika uyezve ndizvo chete zvinofanira kutongoitwa ipapo vari kutaura zvavo kuti pa11 days hatikwanise kugadzirisa mitemo parliamendi yakapasa constitution iyoyi pa3 days chaidzo tikapasa amendment 19 pa1 day posa kamutemo kadiki diki uyezve mitemo iyi yakatonyorwa pasi ikabvumirana chaakungovapo ndechekuti younzwa 1 day muparamendi isu mamembers of parliamendi tinoipinza mitemo iyoyo
todzoka kwamuri vamasimirembwa vamwe vari kuti vachinamasa havana kunge vazvidza here vamugabe nekuti zviri kunzi vatungamiri venyika vakasangana nezuro vakawirirana kuti vachinamasa vagari pasi navabiti navanxube vazeye nyaya iyi
aiwa isu takanzwa kuti vachapedzisa kutaura mangwana hazvina kunzi vakatopedza kutaura havana kumbozvidza vamugabe kwete chiripo ndechekuti sadhaki ndiyo yakatidzokerai kudare vamugabe handivo vakanzidzokerai kudare vamugabe vanodzokera kudare seiko